Zvindu shamise na zvinhu izvi zviri kunetsa na munhu muZimbabwe tine mazishef na wakumana wanoshandira muhurumende vari kuita mari ndiwa vari kupunza nyika ende wachiraya nzoe na tine machinese na mavietnamese kuti vari munhu munyika ende vanhu vacho vane mari and nyika haina mari yokubatara zvikwereti so therefore vanhu vari kuda kufema and pane muka so vanoraya muka vachitengesa ningira ivory yacho.
Asi dambudziko iri ringapedzwe sei revanhu vari kuuraya nzou idzi zvisiri pamutemo?
Unozviva kana mashefu dzacho dziri pamusoro-soro vasingeteerere murau yavo and kana vasina shungu nadzo haiperi dzinopera sei na kana kumusoro kwacho ndiva vari kuzvipusira mutemo then tine problem.